manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhiro akanaka vatereri tinosangana zvakare manhiro anhasi uri musi wemugovera ndira 27, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanosukikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeOperation Restore Legacy iyo yakabvisa vaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika.
Tenda Studio 7 everyday. Pa Studio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatingawane paZTV. Nekuti ZTV yakamonopolize the one political part. So Studio 7 inotibatsira kuti everyday tinge ti updated and nyaya dzavanobata nyaya dzatibata everyday dzatisingakwanisa kutiwane. So we are happy about them.
Vatereri veStudio 7 vanocherechedza kusvitsa makore gumi nemashanu kwaitwa neStudio 7 nhasi vachiti inovapa nhau dzechokwadi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbi vemusori mukuru uye vari mumwe vevanhu vakarwa muhondo yerusununguko vaPeter Munatsi varangarirwa nhasi panyaradzo yaitwa kumba kwavo kuGlendale. Vamunatsi vanonzi vakafa mushure mekurohwa zvakaipisisa nemauto panguva iyo mauto aibvisa pachigaro vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaungana nhasi vanga vasina kusununguka kutaura kuti chii chakaitika pakufa kwavamunetsi avo vanonzi vakafa musi wa15 mbudzi mushure mokurohwa zvakaipisisa nemauto sezvo vaifungidzirwa kuti vaikanganisa mauto apo aibvisa pachigaro vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Panyaradzo yaitwa nhasi pange pakaoma uye hama dzavo kana mudzimai wavo amai Rose Munetsi kanawo vana vavo vange vasingabvumidzwi kutaura nevatori venhau nevanhu vange vasingazivikanwi kuti ndivanani. Vange vakatumwa kutaura kuti vape umbo pamusoro peupenyu hwavamunetsi vange vachitya kutaura uye vakwanisa kutaura vataura kweminiti imwe chete vamwe vatadza kutaura zvachose. Amai Munetsi vauza vanhu vapinda mugungano ranhasi kuti murume wake aive nerudo. Vamwe vataura panyaradzo iyi vati zvakaitika zvakaoma uye zvakarema kuti vataure zvakaitika pachena. Vachinyora mubepanhau repadande mutande vaimbo vegurukota muhurumende yavamugabe uye vari muzukuru wavamugabe vapatrizhwau vati vamunetsi havaifanirwa kufa mafiro avakaita. Vati vamunetsi vakaurayiwa nevanhu vakabvuta masimba ehurumende yavamugabe. Vachinyorawo patwitter nguva yapfuura vaive gurukota potai zvidzidzo yepamusoro waJonathan Moyo vakatiwo vamunetsi vakaurayiwa nemauto vasori vakawanda vapinda muchisiko chanhasi varamba kutaura nevatori venhau hatina kukwanisa kunzwa divi remukuru wevasori Ambassador Isaac Moyo sezvo vange vasiri kudaira foni yavo Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauro wemauto Kenel Overson Mugwisi sezvo vange vasiri kudaira mbozhanhare yavo vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare kuWarren Park uye zvinonzi mauto akapa mhuri yavo zana remakirogiramu enyama parufu rwavo zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation restore legacy vasori zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation restore legacy vasori nemapurisa akawanda anonzi akashungurudzwa nemauto sezvo pakanga paita zvikwata zviviri zvaipikisana ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vatereri veStudio 7 varumbidza zvikuru nhau dzavari kupakurirwa neStudio 7 asi varikurudzirawo kuti dai nhepfenyuro iyi yawedzera zvirongwa zvenhau pamwe nekuenda kune dzimwe nzvimbo dzisina vatori venhau kunyanya kumamisha. Patricia Mdadigwa anoti panyaya inotevera.
Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 30 UTC, 7:30 p.m. in Zimbabwe on January 27, 2003. And you are listening to the first edition of Studio 7, a new program for Zimbabwe, coming to you from the Voice of America.
Studio 7 yasvitsa makore gumi nemashanu nhasi kubva zvayatanga kutepfenyura musi wa27ndira2003 muchirongwa chechirungu. Vashamarari vayo muWashington vari Ray Choto nantimi yake. Chirongwa cheshona nendebele chakazotanga musi wa7 kubvumbi 2003. Mumwe muteereri weStudio 7 vaJames Chidakwa vati vanofarira Studio 7 nekuti vanowana nhau dzejekerere. Asi vaChidakwa vati shuviro yavo ndeyekuti dai Studio 7 yawanikwawo paterevhizhini dzinoonekwa mahara.
Tirira Studio 7 everyday. PaStudio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatingawane paZTV. Nekuti ZTV yakamonopolizwa iri one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti everyday tinge tiri updated and nyaya dzavanobata nyaya dzatibata seeveryday dzatisingakwanisa kutiwane. So we are happy about them. But tinoda kuti Studio 7 dai dai kwanisa kuti ichiitawo kana TV station kana kuti takwanisa kuchivanzwawo kuma free to air channels isaya kuti tisavangowana pari pamasaisa achiri radio. Tivawane pese pese kuitira kuti kune vamwe vasakwanisa kuwana maredio mumba dzavo asi free to air channels aya vanowaterera every day vanokwanisa kuti vakavabatawo vamanheru vakaendawo ipapo vanokwanisa kuti vanzwe.
Mumwe muteereri weStudio 7 vaKit Charumbira vatiwo Studio 7 inovapa nhau dzekunzvimbo dzakasiyana-siyana vakati izvi zvinovapa ruzivo rwezviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
Studio 7 tinoifarira zvakanyanya. Chikonzero tikatarisa Studio 7 tinoona maupdates zvakawandisa zvinosanganisira nenews nezviri kuitika munyika medu panguva idzodzo. Vozivatarisana nestate media yadinova ZBC inoprovida zvinhu zviri politicized zvinongorerekera kudivi rimwe chetere zvamatongerwo enyika zvinosinganakidzi vanhu vanoda kuziva vachidzidziswa vachiona ruzivo nepane zviri kuitika. Information iri kusvika kuvanhu kubudza neStudio 7. Sariri kuStudio 7 chimwe chinogona kunge yakasara inyaya yekuda chikwanisa kutovhurawo kana ari madhishi chaiwo chaiwo kunyange vanhu vachitoteerera asi zvizvati Studio 7 yatovawo nemadhishi pachayo vanhu vachiwacha Studio 7 ikasvika pakuisa mavideos and other things mainterviews mamwe anoda kuda kunge ari live achitobuda pachi pamadhishi tomuona kuti zvogona kuzvati Studio 7 inambe chienderera mberi nokudai zvaramba zvakadaro.
Mumwe muteereri vaLove Mochitsa vatiwo chavanonyanyofarira paStudio 7 inhau dzisina divira dzinorerekera dzavanowana.
Zvandoda kuifadza kuStudio 7 ndechekuti inotaura zvinhu zviri zvechekerere zvisina propaganda zvinoita mamwe mastations izvi. Saka tinoti dai ramba yakadaro.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwayi vatiwo chinonyanyovafadza paStudio 7 mukana uri kupiwa kumapato ese zvematongerwo enyika kuti vabude panhepfenyuro iyi vachipa pfungwa dzavo. Asi vacho waivatiwo shuviro yavo ndeyekuti nepfenyuro yeStudio 7 iwedzere vatori venhau zvikuru kumamisha.
Tinofara kuti tiri kuona Studio 7 background. Tinofara zvekuona kuti gore radarika iri Studio 7 yakawedzera coverage yayo kumapolitical parties ese yakapa munhu wese mukana. Inopa munhu inokoshesa munhu wese zvinova zvinhu zvakatifadza. Pakaita improvement kana isuo seMDC nguva yataitwa tinofara nazvo. Tinotarisa kuti Studio 7 mazuvano tevera zvirongwa zvaipote mareporters ayo achiendawo kune dzimwe nzvimbo dzatisiri kunzwa kuti kwakamira sei, kwakaita sana vanatikombedzi vana malipati kuti tinge tichizivawo kuti kwakamira sei uye zvichemo zvavo ndezvipi. But so far tinofara seMDC kuziva kuti vari kupa munhu wese mukana.
Vanoronga mabasa eMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai Mumbare vaRichard Virindi vatiwo vanofadzwa nezvirongwa zveStudio 7 nekuti nepfenyuro inopa mukana kumapato esare munyika. VaVirindi vati nepfenyuro dzehurumende hadzitori nhau kubva kumapato avo. Vatiwo Studio 7 iri kubatsira kuwanisa vagari nhau kunyanya kumusha kwavo kunyamapande uko vati hakusviki masaisai nepfenyuro dzehurumende.
Isu tiri kufara neStudio 7. Kozi so far izvozvi iri kutikavhira nyaya dzedu dzichibudisa nyaya zhinji dzadzisiri kukwanisa kubudiswa neZBC. Zviri kuita kuti zvifumure zvinhu zvakawanda zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka nekumamisha tiri kufara kuti kumamisha vana mbuya vedu vaakusvika kutonzwa kuti munyika muri kuitika zvakati, nekuti tine nzvimbo dzakaita sekuna Namutoko naNyamapanda kwavatozivi nhau dzeZBC vanotoziva kutonzwa Studio. Saka tiri kukumbirisa kuti iwedzere kuchiramba ichiexpanda munzvimbo dzakasiyana-siyana, iise masinda dzakasiyana-siyana anenge vachivapa information yakawanda kuti nyika yese izive zvine zvichiitika.
Mumwe anorarama nekutenga zvinhu vamoyo wati D vakurudzira kuti dai Studio 7 yawedzera zvirongwa zvayo zvenhau.
Studio 7 tinefarira zvakanyanya. Patinotokumbira ndepekutoti taikumbira kuti I think it's every hour kana yovaone chimwe chirongwa pakati pemasikati apapo zvekutiwo kuma12 kana kuma1 kana oni tinoona sekuti zvinotibatsira. Tinoona mukana mukuru wekunzwa zvakawanda neStudio 7 because nguva zhinji Studio 7 inotibatsira pakuti inotaura chokwadi straight zviri paground. Haitauri yakazembera kune zvematongerwa enyika chete asi inotaura matimana ose.
Mumwe mudzimai anofarira Studio 7 amai Otilia Chikandire vatiwo vanoona sekuti Studio 7 ine chokwadi panhau dzainoburitsa zvichienzaniswa nenhepfenyuro dzehurumende idzo vati dzinonyepera veruzhinji kunyanya panyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinoita kuti ndifarire kuteerera Studio 7 ndechekuti ndo inotiudza nhau chaidzo dziri kunyatsoitika munyika. ZBC inotinyebera especially panyaya dzepolitics. Hawanyatsotaura nyaya chaiyo chaiyo sezvamaitikiro aikaita, vanorerekera kuwanisaiti nowa kubato reZANU-PF. Saka tichiteerera Studio 7 nokuti inotaura chokwadi.
Vateereri veStudio 7 ava vatiwo havachatyi kuteerera nepfenyuro iyi kunyange hazvo hurumende ichiti haisi pamutemo asi makurukota aya achitaura neStudio 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigo.
Tinoda kutenda vateereri veStudio 7 nekutitsigira kwamaita kwemakore 15 uyezve ndoda kutora mukana uno wokutenda vatori venhau veStudio 7 vanga vachikupakurirai nhau kwemakore 15. Ngatirambe takadaro. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaRex Tillerson vari kupomera Russia mhosva yekushandisa mhando dzemoto sechombo chezvematongerwo enyika muEurope panguva iyo vaTillerson vari kuita hurukuro nemumwe wavo muwoso kuPoland. Turkey inoti America yavimbisa kumisa kupa zvombo mauto AYPG HKDH muSyria panguva iyo mauto ehurumende yemuTurkey apinda muzuva resere achirwisa chikwata chemauto ari kutsigirwa neAmerica. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nemumwe mudzimai akapedza nguva ndefu ari kunze kwenyika asi akazowana iye mukana wekudzoka munyika umo akatanga iye bizinesi rekuchengeta vanhu mudzimba dzinonzi idzo maloji. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti loji yavo inonzi chii uyezve vakatanga sei kufunga kuita izvozvi zvemaloji.
Yes, tana mwininonzi Jane Marimo, asesu nda kunzi Jane Stovring, ndakarorwa kuDenmark, mwini wangu anonzi Jane Stovring. Takatanga muna 2011, ndoona kuti zvinondi batsira zvakanyanya nekuti pese pandinomuka ndinoenda neprogramu. Zvarangu rega rega rine programu. Well, kana usina chekuita unenge usina programu. Saka apa ndinomuka ndoona kuti zveshuwa marooms edu akachena here, breakfast redu zviripo here zvinodiwa nemagest edu, kana zvisipo tonotenga nemarooms edu zvinodiwa zviripo here tichingogadzisa takada. Saka ndine programu ndozvinondibatsira muupenyu hwangu.
Pane zvimwe zvirongwa zvamunazvo here iro gore rino ra2018 panzvimbo yenyu yeloji iyi?
Tine zvirongwa zvakati kurei nekuti takabva tatenga imwe stand. Tatenga imwe stand kuda kubva tavakisa yatiri kuti Harare Training Center. Saka ku Harare Training Center vachauya vachida kuita conference, ma workshop, kana vanoda kuita muchato, vanodawo kuita kana zvimwe zvechechi, vakanga varipo vamwe vacho vanenge vachida kuya kuzorara kuno kumba, vanongouya vachirara. Saka tiri kumboramba tichiextenda takadaro.
Pane kurudziro yamungapowo vechidiki here vangange vakateerera panguva ino?
Ndingangoti hapana chinotadzika munhu kana utano hwako hwakati nakei nekuti zvese zviri mumaoko mako, zviri mupfungwa mako. Ndoona madzimai ekare senguva yedu isusu vaiti kana varambwa zvinhu zvaka zvakaoma kuti atange chimwe chinhu. Asi mazuva ano taane mapossibilities akawanda yekuti kana dai ukarambana nemurume unotanga zvimwe zvinhu zvekuti izvo, nekuti taane freedom yekufamba, yekukwira tichiendawo kuchidzoka uchitengesa zvinhu zvako. Saka kumunhu wemukadzi ndinokurudzira kuti ingoplana chete zvinhu zvinofamba.
Mune vazukuru vangani?
Ndine vazukuru 10.
Aiwa, tobodzokera zvedu kuti pane zvamungatauro here zvekushingisa mamwe madzimai vangangodawo kupinda mune zvemabhizimisi izvozvo?
Ndinokurudzira zvakanyanya kumadzimai kuti izvo musazoti kana maana ambuya moti hapa chisina chaningaite muupenyu hwangu, nongomirira kuramba ndichipiwa nevana chete. Zvinova strain or energy yavo nguva yega yega vachafunga kuti ndinoda kutumidzira kuna amaenda. Saka isusu ngatirongei upenyu hwedu tichiita tumabhizinesi kwedu, tinotivaraidza kuti tirambe tiri tiri vanhu vakaani. Kuti ukanga wakarongeka uine programu yako unomuka uchigeza uchiita zvaunoita, kana usina programu zvinonetsa, unozoda wakutogeza kana kumasikati wakasungira zambia. Saka ngatiitei programu madzimai, hakusi kuti kuita loji chete, kana kune zvinhu zvakawanda zvekuita muupenyu wenyu.
Vanenge vachida kuuya kuzogara paloji yenyu, taurai zita racho uyezve kuti vanokuwana ikupi?
Inonzi Simba Lodge. Vanotiwana patine homepage yedu yakanzi, ukangoenda kuti ukaklika kuti Harare accommodation inobva yabuda yakanzi Simba Lodge. Saka mafoni edu 0777 433 496. Imwe foni yedu yamukwasa kuti kana muchida kubhuka munongoshandisa. Kana muchida kuenda patine also tine email address yedu inonzi izvo simbalodge@gmail.com.
Makafunga sei iro zita rekuti Simba iri?
Ndingangoti izita rakakomberedza kuti izvo mutupo wangu unonzi Shumba. Ndinoona zvese zvimwe zvinhu futi zvinobuda uchipindirana nesimba raunenge uinaro. Kuti ndoda kuva nesimba ndiite chakatsaka combination yezvinhu mutupo wangu nekuti ndichine simba rekuita zvinhu izvozvo.
Mataura zvekuti munoita zvekuimba, imbo titsanangurirai nezveizvozvo?
Ndiri muimbi, ndine bhendi rangu rinonzi zvakare Simba Band, Jane Marimo and Simba Band. Ndaane maalbum anosvika 4 ne1 single inonzi Kumusha. Saka ndingangoti zviri kufamba zvese zvakanaka.
Munoimba musambo werudzi?
Ndinoimba musambo wetraditional yemuno muZimbabwe.
Munoridzawo mbira here nezvinhu zvakanaka? zvakada.
Iya ndinoridza hombira. Asi ndina vakomana vanoridza zvese.
Ehe, saka munowanzoenda kunoridza kupi?
Dzidzo dzangu dziri pa radio pa National FM nepa Zimbabwe Radio ne Sport FM vari kudziridza. Saka pandiri kuitira kuti dzinge dzichinzwikwa zvakanyanya muno muZimbabwe. Kuitira kana tozobuda kunze kwenyika dzinenge dzavanhu vemuZimbabwe vabikwa nevari kunze kwenyika vanenge vadzidziri.
Munotoimba here mumbotitse nurombi chana kamwe keruyo rwamunoimba?
Vangu tinoimba.
Mumbotitse nurombi chana.
Ndiza chidimbu chemoyo wako. Ndiende nachoku basa. Variko vakanimirira. Vanomira mizi yetu.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu. Tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Thanks so much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye. Ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chauno tarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Musi wemugovera wega wega tinokupai chirongwa chamunopakurirwa naJonga Kandemiri chinotarisawo zvinoitika muupenyu hwedu vanhu vatema. Ngatinzwei kuti zvii zvakakurongerai svondo rino. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve nzara inonzi yapunya chisero mudunhu reDete kuhange kumateveleland north. Muchirongwa chedu tine hurukuro nemugari wemudunhu irori reDete.
Zita rangu ndinonzi Stanley Torima, ndinogara munzvimbo yeDete under Hwange district.
Tinogamuchira nemufaro pa Studio 7 vaTorima. Mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei mudunhu renyu panyaya yenzara nekusana yakwemvura uko?
Nzara yatsiriridza mukoma Jonga mudunhu reHwange district. Ndichitaura hangu ndakatarisa dunhu randinogara reDete, nzara iriko, hakuna mvura, uswa chaichaiwo even kana hong'ombe wakaoma, kana iyo mvura chaichaiyo kumwa kumatsime hakuna, kana iko kwainobva kuzvino kana vaiva nembombi hakuna mvura kana chairo yokunwa. Sadza iro chairo chairo rokuti vanhu vakwanise kunge vachiriwana riri kuneta nokuti pane dambudziko rokuti vanhu havana mari kuti yekuti vakwanise kunotenga kuzvitoro.
Saka vanhu vari kurarama sei vaTorima?
Iyezvi vanhu vanga vachiraramiswa vaya vanokwanisa kuti vainde kunobatsirwa kurubatsiro hwesocial welfare, ndo mararamira avanokwanisa kuita. Asi pane dambudziko rokuti manje social welfare yakupa necondition yokuti inopa vanhu vane makore makumi manomwe zvichikwira, kana kuti vanenge vano hurema hwavanenge vachitarisa kuti vanotangira kupapa hurema hwakati.
Mudunhu menyu muri kusangana here nedambudziko rekusarurwa panenge pachipiwa chikafu? Nekuti tinomunzwa mune mamwe matunhu vamwe vachinzi havapiwi nekuti vanenge vari webato rakati.
Fanika mapiro avaita zvishanu kuslave ward kwandakasvika, vachipani nemaererano andanga ndichitaura ayo kuti vanopa pamakore 70 years and above, kana kuti vanokupa nokuti unourema hwakaita sei, kuti unosarudzwa maererano nokuti uri wematongerwo zvenyika kubato ripi. Hazvina kunge zvakaitika izvozvo, asi ndinoona kuti vanenge vakaita mistake pakuti vanopa vanhu vane makore 70 years and above, kana kuti vanhu vane nature of disability avanoda, nokuda kwokuti kuna anonzi muchirungu ma-childhood families, kuti mwana mukuru ari muform 4. Saka mwana iyeye kana akamirira 70 years ichamusvikira rini? Saka ipapo vaifanwa kuvaconsiderate vanhu vesocial welfare, because so far bazi rasara rinogona kuita sei, rinogona kumiririra vanhu. Saka takatikumbira kuti vasungunuke kuti vasanyanya kubraketa kuti 70 years and above kana kuti nature of disability, asi kuti nemamiriro akaita nzara dei vapa munhu wose.
Tinozwa kuti kune zvirongwa zvakaita sezvekushandira kuti vanhu vapiwe chikafu inonzi food for work. Zviri kuwanikwa here mumatunhu menyu kuitira vaye vanenge vane miri yakasimba vange vachishanda vachiwana chikafu?
Yes, yes, food for work. Younger is sick because still food for work. Younger is to a massive banavan, the social welfare, because Kujau Kunigojita Kunigoj Bank social welfare. Saka, yes, food for work. I call food for work.
Kwa wanenga waini zimari, waru kukwansere kutenga chibage ku GMB, uye kana chitenge swachiru kutenga swane mari?
Ku GMB, akutengu chibage mkoma jonga. GMB nongofamba, netoro ya yoguti, inenda, chipa chibage kunana social welfare. Social welfare ndo yozopinda pa ground. Yota ora tunoda 70 years and above. Yota ora tunoda vanu vano urema. Unotanga nisila kuti uribofu, unotanga nisila kuti pamunedu wakaita imetaona uchakwanisungo uchizvimiri
uko zvipfuwo zviri kurarama sei kana munhu achiita dambudziko rakadai
zvipfuwo iye zvinoizvi zvinotori pakatomarara because kwakaoma iyezvezvi zvichiri kungonongedzera bunde iroro rakangomira pakambonaya mvura yakapa vanhu masimba vachiti vachiudza kuti vangaita sei vangakwanisa kuti vaite sei vazorima saka iye zvinoizvi anything from the 10th of February, Shindamberi, I think it was before the church kapaku, pakudona, because akuna mbura iri kuna yezi mgoma junga. Mbura iri nge nchina yezi, ndeya ino fafaza, ende mbura ino fafaza, paka ngobuda zula, ino kupisa, ino kuuraya, shakanyanya, zoguti, zifuwa, ndo zichatanga kuwa asektua, because chatanga tishinda pa next doto mbo kumbirana kumbirana, ati zifuwa, zilipa njodi, yakanyanya, akuna mbura, yokuma, kuti zifuwa, zime, zvi kwandiro gara kunoku zvinoenda kutonomwa ku sewage mvura yesewage and that is very practical zvandiri kutaura zvokuti hakuna kwatinoti nzvimbo inei haina madhamu madhamu achona achengeti mvura kana mvura ikanaya nhasi ikaerera mangwana pa mvura arwisi watinarwe rwatooma
aiwa tinotenda zvikuru vatori mani kuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri
no ndinotenda hangu mukoma jonga ndinoda kungoti kuvateereri musasha mbereko nokufirwa tisharamba tichirwisa kuti tikumbire kuti social welfare ibatsira munhu wese zvisinei kuti unezera ripi nokuti njara haina kuti unezera ripi haina kuti unobuda mbamani asi chandinakidza kusocial welfare kutaura chokwadi ndechokuti vanga vachipa vasingatarisi kuti unopinda dhachi here unopinda roma here saka tinoda kuda kuramba tiine tarigo
manga makateerera kuna vastanley torima vanove mugari wekudete mudunhu rehwange kumateveleland north muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndikusiyai muina reichoto
aiwa tinotenda jonga tosangana zvakare nemugovera unotevera
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakangamwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vanhu vanosungikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeoperation restore legacy iyo yakasiya varobert mugabe vabviswa pachigaro vateereri vestudio 7 vanocherechedza kusvitsa kwenhepfenyuro iyi makore gumi nemashanu kubva zvayatanga kutepfenyura tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu rachel to ndiri muwashington dc ndokusiyai mina Tungamilinkomo achikupai nhau dzendebele.